kungotanga bhawo vaida kubvunzwa kuti yauva itasiyira ipo vanga vari padhuzi kuti pavanozvinzwa vazive kuti vada kubvunzwa kuti varipo vaita sei. Chechipiri ndechekuti kana nyika imwe ichiremekedza mutemo, isusu we don't belong to ministry ye war veterans. We are not registered with the ministry of war veterans. We are neither are we registered with the ministry of defense. We are registered with the ministry of labor under the private voluntary organization act. So we are not governed by them at all. And we have got a high court order or a verdict that we are which we are armed with. Avasigoni
asi ZANU-PF inoda kukudzingai mumusangano wavo, munoti chii nazvo?
Zvakangofanana naye vamugabe kuti kana achiti ndiri mutungamiri wenyika ndiwo president wepati, kana munhu akauya akuti achinobvunza munhu ari mudistrict kana kuti ari mucell achibvunza zvinhu zvepati, ari kureva kuti ari kutaura zviri legitimate here kana kuti haazivi zvaari kutaura. Havagoni kunobvunza mao veterans ari koko. We are the leadership of the war veterans. We are responsible of the war veterans. We were elected by the war veterans. What else is required? Iwo handiti vari kuti handisi kuenda because ndakadai ndiri kudiwa nevanhu vangu. Vanhu vavo vakavada kana isusu vanhu vakapinda, what is their problem?
Mofambisa sei nyaya kubva pano apa?
You go to countries like Mozambique, you go to countries like any other country, mao veterans, there are many organizations. Why would they want our organization particularly, or these who register their own organization and those who be war veterans, doing this ZANU-PF and isusu will remain the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association? Let them register their own association.
Munofungei nezvese zvekuitika? Hamuna basa nazvo here?
No, we are not worried about them. We know unless its dictatorship reaches unprecedented levels, then they will force that to happen. In a year to become on this register dictatorship under the panika banana.
Ko imimi pamakakonana navamugabe chaipo ndepapi?
If he is the same person watakati naye patakonana chaipo ndepapi? Nokuti kana tikatarisa kuti mao veterans anzi agare zvakanaka kubva muekonomi, hazvisi zvinhu zvinofanira kuremera ekonomi kana Zimbabwe zvaremera ekonomi chaizvo.
Muri kuti maintellectuals ndivo vakakanganisa musangano, ndivanani vamuri kureva?
Maintellectuals atakataura inini aiwoz atimbohide. Chombo akabva akaenda paprogramu yekwamuzorewa, Jonathan Moyo akatotiza hunde yacho, the vice president akanga akatongotiza hunde yacho nechekare, and many more other people.
Amai Mugabe vanoti vari kuita basa rambuya nehanda, munoti chii nazvo?
That's blasphemy. Izvozvo ndozvichavaita kuti mazuva avo ave pamashoma panyika.